Isusu zangano tiri kutarisira kuti dai tawanavo mavhocha mahamba etinopiwa gore richipera awa anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga izvozvo zvoga zvikaitiwa mhuri yedu inosununguka isu kana iwo mabasa sekungoita kwatatingoita tinobva tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo asi kana tikashayiwa hampa sezvatavudziwa izvi tikanzi mwahamusi kuwana hamba mugore rino haipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko hatichagoni kuita basa redu takasununguka vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajeti edu dai hurumende yarega kutiita so todawo mahamba
vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here
isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa hurumende yatikwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba asi isu patinosingomapuwa mahamba awa hatisimbovimatichitaura kuti tapuwa isu tinodawo vachidofara zvikuru vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai hurumende yakupaivo mahamba zvino kana tangonyimwa tinohwa mwoyo yedu ichitiudza kuti isu tisitogatangonyimwa mahamba iwawa nokuti tagara tachingomawana asi katamawana tachingowa vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai saka tohwa kuti tisitanyimwa kuministry of agriculture
mukusakupai mahamba amunodawa hurumende yapa zvikonzero zvei vazhou
hurumende yatiyo kutinyima kwayatiita yakaongorora yakaona kuti panga pachimbouya mahamba mazhinji acho anga achingoperera kuhead office nevashandi vanenge vari pamahead office emadepartments nemaministries nemaagencies akasiyana-siyana saka naizvozvo vati hatichagoni kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochekuti hurumende iri kuzvisvina homwe yayo nokuti yakakuvimbisai kuti ichakupai bhonasi riri mumari yokuamerica anova maunited states dollars saka izvozvo zvaita kuti hurumende ivone kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubhonasi yemayusa yavakavimbisai vobva vachikanzura zvachose kutipa mahamba ndo zvikonzero zviri zvoga zvapowa nehurumende yedu
sesangano rinomirira vashandi moita sei nenyaya iyi
isu sezapta sangano rinomiririra vashandi veministry of agriculture tiri kuti mahamba edu tinomada ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yava mutuli n'uve ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecula iyoyo inzira yavashandisa kucommunicata nesu asi isu tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire vharidzire vurombo huri mumihoro yedu izvozvo zvinotifambira zvakanaka hapana chimwe chinhu chatoda isiko zvino mvura iri kunaya mvura ichinaya kudai vashandi vanee vachimirizika muministry of agriculture input atingati mafetiraiza nembeu dziri kupiwa vanhu fotireza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima zvorevei zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidhiraivha chitima chokuti vanhu varime vashandi veministry of agriculture zvinowatiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya wotiwe mushandi hatisi kumupa vhocha hatisi kumupa hamba ngaangoshanda nezhara iyoyo zhara ndo yataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza asi garai nesu pasi saka takamirira kuva mhinduro kwavari ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tika vavona nokuti zvingavhiringidza mafambisigo emabasa muministry of agriculture si tinoda mahamba edu bhonasi tagara tongosipiwa isu hatinamboti kuvuya kwebhonasi kuchanyimisa hamba nokuti bhonasi yagara inongovuya ichiima yusa asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uku kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiwana pavhiki asi haiko saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu hamba rinodiwa ende harigoni kunyimwa vana varo nokuti isu tisivaridzi vehamba.